Ananya nyora tigira through etinoti ma problems in social interaction, ma problems in communication, uye ma problems ma behavioral problems, and kazhinji inonzo wonekwa between 1 year and 2 years of age.
KuZimbabwe yanga achizikamwa here zvikuru kuti zvimwe.
Ndingangoti the problem inenge siri panyaya yekuti yanga iriko here kana kuti yanga isiko. But maybe my problems are anenge aripo is around kuti vana chiremba vana mukoti are they able to make the diagnosis. Nekuti as time goes on, ma criteria anoshandiswa kudiagnosa autism angari kuti achivandudzwa. So pari zvino vakushandisa inonzi DSM-5, by a new definition kuti how can you come up to ungasvike sei pakuti madiagnosa kuti munhu ane autism. Sematsanangura ndaita pakutanga, hachisi chirwere chaunokwanisa kuti ungangoti because of symptom yakati wototi munhu ane autism. It's a spectrum, kuda kuti muri kubatanidza masymptoms akasiyana siyana kuti muzosvika pakuti aiwa uyu munhu aneji uyu mwana uyu ane autism. So I think my challenges anga aripo mainly ari around being able to make the diagnosis and zvichienderana nemacriteria anenge akasetwa nemainternational standards.
Sekuziva kwenyu, Zimbabwe inokwanisa here kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
Hongu, tinana chiremba vakadai, chiremba wese akatrain anokwanisa kubata kuti mwana kana kuti patient ine chirwere cheautism. Chatinongokurudzira ndechekuti vabereki kana vachiona kuti mwana ari kuita madelays mukutaura, ari kuita maproblems mubehavior, ari kuita maproblems in terms of social interaction yake, vanhu vakafungidzira zvakadaro vanofanira kuenda nemwana kuna chiremba anenge ari pedyo. Tina chiremba futi ari well trained, kunyanyanya mapsychiatrists, vanhu vamaspecialists vanokwanisa kubatsira kudhila nekudiagnosa nekurapa chirwere cheautism chatirikutaura nezvacho.
Saka pari zvino tingati hedu Zimbabwe yakagadzirira kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
It will be very difficult for me kuti nditaure about preparedness yeZimbabwe as a country, because hapana akamboita study yekutarisa kuti problem yeautism iri kufambiswa sei muzvipatara zvedu. Asi chandingangotaura ndechekuti tinana chiremba vakatrainwa zvakakodzera, tinana mukoti vakatrainwa zvakakodzera, tine maspecialist not only mageneral doctors semi but tine madoctors maspecialist vakatrainwa kudhila nechirwere cheautism vanokwanisa kudhila nacho.